your boss like it.
Sana kukunda pateni,
pati we maprati.
Muna matoi maineni, masriti yaka sunga secheni. No life, no pain, no gain. Na kumbo enda kuno panda. Asela ritari sa shaka wanda. Nikuti kushanda kushanda. Hadimiro shikandane chitanda. Kasiva mweva fare.
Stand by me and against me. The parting warangwandi.